Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 6 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kuno kubaradzwana kuSanskriti vamutodi vauya nevanhu vavave ZANU-PF ndovanhu ndokutya vachizivedu TPC vangu vatopandaka zvaenda.
Bato reTPC ropomera vaenergy mutodi mhosva yekuvhiringidza musangano waro kumasvingo.
Pandasvika paya ndichiteera kuti ndione kuti chii chaitika kuna driver, topataona vanhu veTPC vaunganidza matombo muground ravanga vachiti kwakumhanya kuya kuroad patava takamira.
Asi vamutodi veZANU-PF vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Muchina bhizimusi anodyidzana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakuda tagwirei vopomerwa mhosva dzekuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reTPC riri kupomera vari kumirira bato reZANU-PF musarudzo dzedare reparamende kuBikita South vaenergy mutodi mhosva yekuedza kukanganisa musangano waro wekutsvaga rutsigiro pabaradzanwa kumasvingo nhasi. Vamutodi vari kupomerwa mhosva yekuridza pfuti pamusangano uyo. Asi ivo vamutodi vati ndovatanga kudenwa nevatsigiri veTPC. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzemiriri wedare reparamende kuBikita South vaenergy mutodi vari kupomerwa mhosva yekukanganisa musangano weTPC pabaradzano apo vanonzi vasikane vechidiki vebato ravo vakabudisa pfuti ndokuridzira vanhu izvo zvaita kuti vamwe vatsigiri vabve vatiza pamusangano uyu. Mumwe wevatsigiri vanga vari pamusangano uyu vaJohn Mpanduki vaudza Studio 7 kuti vatsigiri vavo vapindwa nekusvika kukuru apo pfuti yaridzwa.
Ya ichokwadi tiri kuno kubaradzwana kuSanskriti vamutodi vauya nevanhu vavave ZANU-PF ndovanhu ndokutya vachizivedu TPC vangu vatopandaka zvaenda.
Izvi zvatsinirwa nevakafanira kubata chigaro chemunyori mune zvesara dzomubato reTPC mumasvingo vaGodfrey Madzikanda.
Kana vachitotaura kuti musaro wavanhu vanenge vakatovaudza kutaura kuti kati mukanzwa ndati handiwe musaro wavanhu tiri kureva kuti rovai vanhu nokuti zvinorevei kuti munhu angaridza pfuti iko zvinonzi hasati asungwa.
Vamadzikanda vati bato ravo razokwanisa kuendera mberi nemusangano wavo. Asi vachitaura neStudio 7 vamutodi varamba kuti ndivo vakonzera mbiri zvonga iyi.
Pandasvika paya ndichiteera kuti ndione kuti chii chaitika kuna driver nemota yake, topataona vanhu veTPC vaunganidza matombo muru wematombo muground ravanga vachiti kwakumhanya kuya kuroad kwatava takamira. Pavambotanga vapfuura mota yadriver ndokuuya kwakutanga kupfuura mota dzese dzadziri paconvoy yedu. Tada kuti titaure kuti musadaro chii chamakuita, taona kuti havasi kana kutomboterera kana kuita sei. Tatiza tichibva ipapo
vaendera mberi vachitiwo
vatazokaruka vatova paintaneti paita sei paita violence. ZANU-PF yaita violence ivo varivo vatora matombo vakarova mota dzedu dzezvanhu varova mota GG6 yedu yanga yakatakura hufu kuita kurufu nekuwadzisenda. Saka tashaya kuti zvinoreva chii, kuti vari kuda here kuti vatanishe zita reZANU-PF, vari kuda here kutanisha zita rangu iri saMP aspiring MP, kana kuti vari kuda kuedza kuti vatanishe the whole electoral process.
Mutauri weZANU-PF masvingo vapepukaichi wewe varamba kuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga.
Saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo, isu hatishungurudzi vanhu. Purezidenti wedu anotaura zvitsva shaka jeka kuti atina nguva yekuita mirijonga.
Asi vanoona nezvefambisa kwemabasa musangano recrisis in Zimbabwe coalition vablessing vabva vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa pachena.
Chiitiko chaitika muzuva ranhasi chinoratidza kuti nyika yedu haisati yagadzirira kana dzasati yave red kuti tiite sarudzo dziri munyararo uye sarudzo dzichekerere.
Mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponya ati vati vange vasati vanzwa nyaya iyi.
Yeah, I need to check ne the provincial command ekumasvingo.
Kukanganiswa kwemusangano uyu kunouya apo nezuro bato reCCC rakarambidzwa kuti vamusangano munhandare yetsovani kuchiredzi uye nhasi mapurisa arambidza bato iri kuita mumwe musangano webato iri kwachiri growth point. Mapurisa ari kuti pane zvirongwa zvehurumende zvinenge zvichiitwa pedyo nepanenge pachida kuitwa musangano yeCCC. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tichiri panyaya iyi vachamisa nhasi vaendawo kuzaka uko vaudza vanhu kuti vanotarisira kukunda musarudzo zvine mutsindo. Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari kuzaka kumasvingo.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo nemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Mabishopi eRoma pasi pesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference kana kuti ZCBC ari kukurudzira runyararo munyika pamberi pesarudzo. Izvi zviri kuuya panguva iyo nyaya dzemhirizhonga dziri kuwedzera kusanganisa kurohwa zvakaipisisa kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobhei shava nezuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezvegwaro ravaburitsa iri, munyori mugungano remabhishopu eRoma iri vaTravis Moyo vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvisiyane nenyaya dzemhirizhonga.
Kusiyana kwemapato atinawo epolitics ngakusaunza rusaruro kusaremekedzana. Tine mainstitutions akatikoshera akafanana neavanochengetedza runyararo vezeki nemakotsi. Ngavaite basa ravo vasina rusaruro, vaite basa ravo nemazo vakai.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachikurudzira vanhu kuti vaite sarudzo murunyararo, asi vanopikisa vari kupomera vasori nhengo dzebato ravo reZANPF nemapurisa mhosva yekukonzera mhirizhonga munyika. Nezuro gweta rine mukurumbira munyika vaobhei shava vanonzi vakarohwa zvakaipisisa pamwe nemumwe anovabatsira kuita basa nevanhu vanonzi vainge vanyepa kuti vanoda rubatsiro rwavo segweta muHarare. Bepanhau repadanje mutande reZimLife rinoti vanotengesa mumugwagwa kuBelvedere vakaona vashava vachirohwa. Vanoti vakavarwisa vainge vari mumotikari mbiri dzinoti yeMercedes Benz sedan neToyota GD6. Vakashanyira vashava mushure mechiitiko ichi vaDenford Ngadziore kanzura webato reCCC vashora zvikuru zvakaitwa izvi.
Purisa vakaudzwa ende hapana zvakadini tarikavhwa or even atasung zvoitarisiro yangu tipawanikone paine justice nyaya yekurohwa kwavo.
Vachitaura neStudio 7 mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa Mugwadi vati bato reZANPF rakarwira kuti vanhu vashande munyika vakasununguka uye haridi zvemhirizhonga.
Nekuti ikobvuro yavo kuita mabasa avanoda munyika yavo yakafanakuka. Izvozvo zvingava zvinoshamisa kuti bato vakaita basa guru vakaita seiraro nhasi rotanga kukomerwa mhosva dzekuti dzanga rakazviringidza vanhu. Hakuti muziva zvedu kuti vose vanoita izvozvo vanenge vachikanganisa. Kana paikuita matambudziko akadai ngavanoma mapurisa vachaongororwa hotsva dzakaora kuti ndivanaani vanenge vaita mabasa eumhosva ukona akadai.
Mutauriri wesangano rinoona nezvemagweta munyika Velo Society of Zimbabwe Richard Chidza vashorawo zvikuru mhirizhonga yakaitwa kuna vashava.
Society of Zimbabwe rakatyamadzwa nekutyiswa nekurohwa zvakanyanyisa kwakaitwa gweta rinomirira kodzero dzeveruzhinji uye ari nhengo yedu anonzi Veshava nezuro. Kunyange zvazvo tichiri kuongorora nyaya iyi, Law Society iri kutyiswa nemifananidzo iri kutenderera yavashava iri kubuda pasocial media uye tinoshora zvakanyanyisa kushandiswa kwemhirizhonga.
Mamwe masangano ashoropodza kukuvadzwa kwavashava anosanganisira Amnesty International, the International Commission of Jurists, ICJ, avo vati kukuvadzwa kwavo kunouya vachangobudirira nemamwe magweta kuchenura mumiriri weHarare West Muzvare Johana Mamombe naMuzvare Cecilia Chimbiri vebato reTCCC pamhosva yavaipomerwa yekuti vainge vanyepa kuti vakapambwa muna 2020. Vamwe vatumira mashoko kuvatori venhau vachishushikana nezvakaitika kuna vashava vanosanganisira Reverend Kenneth Mutata vanoshanda nesangano reWorld Council of Churches uye mutauriri webato rinopikisa reTCCC Muzvare Fadzai Mahere vesangano reZimbabwe Human Rights Association nevesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vachambobvunzurudza kumakamba avo kuti nyaya yavashava yakasvika here kumapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Masangano anongorora nyaya dzeuori anotire The Century neOpen Secrets aburitsa gwaro riri kupomera chipangamazano chemutungamiri wenyika muzvinafundo vakuda kwasheta gwirei mhosva yekushanda nebhanga guru renyika kuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering kuti vatenge migodhi miviri inoti bindu ranickel neFreda Rebecca Gold Mine. Gwaro iro rinonzi France Fakes and Facades raburitswa nhasi. Vatagwirei vanonzi vakatenga migodhi miviri iyi nemari inodarika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuamerica kana kuti US$60 million. Studio 7 aina ukwanisa kubata vatagwirei kana gavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi vatagwirei vakatemerwawo zvirango nehurumende yeamerica vachipomerwa mhosva dzeuori. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nhengo yezanu PF vari vanogara muno muamerica Dr. Frank Guni kuti tinzwe mafungiro avo.
Aonero edu ripoti iri kuratidza pachena kuti it's yet another effort to sabotage our election system and to influence vanhu vemuZimbabwe sezvo totarisana nenyaya yesarudzo.
Sei muchidaro Dr. Guni?
Mukaongorora iri kunzi so-called investigative report muchaona kuti iwe vakatorinyora vanobvuma kuti vakaita rely on mostly a single source, the so-called whistleblower. And iwe pachavo mukaverenga maripoti avo iwayo anonyatsotaura kuti vakaita dambudziko rekuti vawane umbowo hwakakwana hwekuita verify zvinhu muno muZimbabwe. Saka zvimwe zvizhinji zvavari kunyorawo mundo zvatinoti muchirungu conjecture and suppositions. Zvisinei, tinoona sekuti ripoti iri raburitsirwa kuti riite influence kana kuti ripushe vanhu towards a certain area kana kuti certain other political parties. Sizvo tatarisana nesarudzo.
Kubatei muromo muri ipapo. Sei muri kuti rinorerekera kune zvematongerwo enyika kunyanya makatarisa nyaya yesarudzo?
Mukaona kuti iro ripoti irori rine vanhu vakawanda zvikuru vari musangano wedu weZanupiefu vari kunongedzerwa asi vasina kupiwa mukana wekuita right to reply. Uye zvekare muchaona kuti zvavari kuti izvo umbowo hwavainawo kana kuti ndo magwaro avakawana kubva kuna whistleblower. These things happened in 2021, 2 years ago. Vanga vakamirirei? Vanga vasingade kuribudisa sei ripoti iroro? Vazomirira nhasi uno kuti tasvika pamaelection ndopavava kubudisa this so-called investigative report.
Matanho api yakatorwa nehurumende iri kutungamirirwawo nebato renyu nenyaya iyoyi?
Nyika dzese dziri pasi pano dzinoita mabhizinisi makambodzo vachishambadza kuti vanofambisa sei mabhizinisi avo. mukaona zvavari kuti ndoi ma recommendations varoda kuti Zimbabwe isukirwe kuti ise nyaya dzemabhizinesi ayo online kuti vagopota imo vachipinda vachiona kuti tiri kunzvenga sei zvitarafu kana kuti masanctions. Hatisi kuzoita izvozvo, ngavaitire dzimwe nyika dzavanoda kudherera vachikwete kuda kunyepera vanhu.
Vanga vari nhengo yezanu PF, Dr. Frank Guni vari parunhare muno muWashington DC naivan zininga westudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivans abatawo vanoongorora nyaya dzezvicherwa vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Ripoti iri kutionesa kuti bhanga guru renyika rapindwa napongwe uye harisina kukodzera kunge ringe richiita basa rarinofanira kunge richiita. Ramaoko emakoronyera uye harisiri kuita sevhisi yarinofanira kupa kuvana veZimbabwe.
Patsananguree zvishoma ipapo kuti sei muchidaro?
Kuzvino munhu achida kuenda kunotora mari yake ingava iri kana $1,000 anonyoreswa magwaro atsanangure kuti sei arida kutora $1,000. Asi tiri kuona vanhu vakaita sana kuda kwasheta gwirei vachitora mamiriyoni pavadira, vachibudisa mari idzodzo kunze kwenyika. Izvozvo zvinoonesa kuti tine crisis yegovernance munyika medu. Vatagwirei muswe wavo warebesa unofanira kuti ugurwe.
Muri kunongedzerwa mazita akawanda evakuru vamaguru, zvinofamba sei munyaya dzakadai idzi?
Zvatiri kuona izvi ndo inonzi organized crime, hukoronyera hunenge huchibatanidza vanhu vakawanda nenyika dzakawanda. Vanoiti transnational organized crime. Kugona kwavatagwirei kubvisa mari kureserve bank vachiendesa kuLondon vachizoitenga nayo mamwe mining companies, zvinoonesa kuti midzira yeuori iyi yatekeshera ende ratova dambudziko guru, nekuti kureserve bank kwacho vana mangudya ndo basa ravo rekuti vaongorore kuti zvinhu zvakadaro zvisaitike. Saka kuitika kwazvo zvinoreva kuti naivo vacho vana mangudya varimo mazviri, zvoreva kuti naminister of finance vamutuli nube varimo mazviri. Saka iritori dambudziko renyika rinotongoonesa kuti hapasisina chinonzi governance.
Ndingadawo kutarisa kuti ko iwo mutemo wenyika unenge wakamira papi?
Zimbabwe inyika ine mitemo yakanaka, asi mitemo haikwanise kuzviinforsa yega, inoinforswa nevanhu. Saka vanhu vanofanira kunge vachiinforsa mutemo kana vanhu ivovo vaine huori, mitemo inongoniswa paside vanhu vachiita huori wavo vachiita zvavanoda.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvicherwa vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa refree Zim Congress vaJoseph Makamba Busha nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamwe nekuzivisa vachakwikwidza vakamirira bato ravo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMakamba avo vaive panzvimbo yechina musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2018 vati rwendo runo vachakunda zvine mutsindo.
Avo vari muhurumende vakauya pamberi pedu takaona basa ravakaita, asi basa racho zvizhinji zvavakaita hazvina kugutsa mhuri yeZimbabwe.
Vatiwo chimwe chinhu chavachaita kana vachinge vakunda musarudzo kuvandudza bumbiro remutemo wenyika kuti ribvise masimba kubva kuvatungamiriri richiendesa simba iri kune veruzhinji.
Saka bumbiro racho harina kupa masimba kuvanhu, rakapa masimba kuvatungamiriri wehurumende. Toda kuti masimba aende kuvanhu.
VaBusha vane nhengo pfumbamwe chete dziri kukwikwidza musarudzo dzeparamende uye vati vachashanda nemamwe mapato kana vakakunda kuti vaumbe hurumende. Vari kupupidza vakamirira bato iri kukariba amai Dora Chiweshe vati vachasimudzira madzimai nevechidiki kana vakakunda.
Hii kukariba tiri kuda kusimudzira madzimai, tiri kusimudzira vechidiki nana mai vakura, uye zvisikaridzi ndichabuda nekuma reserve kwese, ndichanobatsira vasati vakugona kutoti vakura vasati vasagone kuzvibatsira.
Vabusha vati vachaita misangano muHarare vasati vatanga kutenderera nenyika yese. Zvichakadai vari kukwikwidza musarudzo vari kugununʼuna kuti havasati vapiwa gwaro revavhoti sezvinotarwa nemutemo wesarudzo. Vachakwikwidza vakamirira CCC kuKwadzana East vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti vave nezvisvondo rese vachienda kuZEC vachitadza kupiwa voters roll.
Pese patinoenda mumwe musi watakaenda takatozosedzerwa mapurisa nezuro takatiriko vari kungoramba vachitaura kuti tichakupai kana raredi. Hatizive kuti rinoita redi zarini. Mutemo uri kuchiye unoti makandidates ese anofanira kupiwa voters roll pachena.
Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. P. Sairo Anyam vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti veZANU PF vatove nevoters roll kare.
So ZANU inayo voters roll. Ma MPs eZANU nevamwe vari selected vanayo, vanotofamba nayo vachikambena vachiunganidza vanhu vavo vachiita.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU PF zvakare vari kukwikwidza vakamirira bato iri kuBowera West vatafadzwa muGwadi vati vachakamirirawo gwaro revavhoti.
Isusu hatisati tapiwawo semacandidates acho voters roll, tose hapana ati apiwa kubva kuZEC. Ende tinovimba kuti zvichida kuda pane zvinhinga mupenyu zviripo kana kuti zvikonzero zvavasati vatipa, saka saizvozvo hatigoni kuvamhanyisa.
Mutauri weZimbabwe Electoral Commission vaRodin Kiwa vaudza Studio 7 kuti vachakwikwidza musarudzo vachapiwa voters roll, uye mukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoile Sligwana vachazivisa zvakawanda pamusangano wavachaita nevatori venhau nevanoongorora sarudzo nemusi wemugovera muHarare.
Tichange tichitaurana nevevari kuuya munonguzo kuzoongorora maelections edu tiso mugovera nenguva dza11.
Gweta vamarufu mandevere vaudza Studio 7 kuti ZEC yave kutotyora kodzero dzevachakwikwidza nekusava pavoters roll, vachiti vanofanira kuwana gwaro iri nguva ichipo.
Saka kuitwa kwakuitwa neZEC vatotyora mutemo oredi nekuti vanofanira kunge vapa vanhu mavoters roll avo vose vakabudirira kunominetwa kumirira vanhu.
Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya yazivisa nhasi kuti yambomira kuvhura bhodha rayo neSomalia rave nenguva yakareba rakavharwa nekuda kwekurwiswa kwayo nevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. Gurukota rezvemukati menyika vaKithure Kindiki vati vachavhura munguva dzakasiyana mabhodha anoti Manderu, Lamu neGarissa pamugano wavo wakareba wenyika mbiri idzi. Vanhuwo zvavashanu nemapurisa masere vakaurayiwa muKenya nevanofungidzirwa kuti ndeve Al-Shabaab mwedzi wapera. Migano iyi yakavharwa muna 2011 nekuda kwehondo. Apo mapato ezvematongerwo enyika ave mushishi kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino, mhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi yasimukawo zvakanyanya zvikuru mudunhu remasvingo nemamwe maruva, uko bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kuchema kuti nhengo dzaro dziri kuoneswa chitsvuku nenhengo dzeZANU PF pamwe nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nesangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ. Asi bato rezano PF pamwe neFAZ vanoramba kuti vane chekuita nemhirizhonga iri kutaurwa neCCC iyi. Mukuziya nezvenyaya yemhirizhonga iyi, tabata nhengo yezano PF vaKennedy Mandaza pamwe nenhengo yeTripleC vaGodfrey Kurawone. Tatanga nekubvunza vakurawone kuti zvii chaizvo zviri kuchemwa nebato ravo.
Ichokwadi mukoma Jonga, nguva ino yesaridzo notarisira kuti umwe noumwe munhu akandonyorera zera kuzeti agone kukambeni akasununguka. But tiri kuona kuti handizvo hatiri kuona muZimbabwe isingari kumasvingo. Zvinhu zvorisungudza semusangano. Handiyo nyaya yoga mukoma Jonga. Kuita reromira kudzidzo dzevanhu, mukoma Vheshava vari muchipatara as we speak right now. Vakavhuma makumbo nevanhu vezano PF. In this period, this era yekukambena, we don't expect that.
Regai tinzwe kuna vaMandaza. VaMandaza, pindurai tinzwe, hanzi bato renyu raonesa nhengo dzeCCC chitsvuku kumaruwa uku.
Chekutanga ndinoda kukutendai nekuti mataura imi kare kuti bato rezano PF nezuro rakaita musangano wokudzidzisa ruzhinji rweZimbabwe kuti izvo isu hatitsigire mhirizhonga panguva ino yemaelection. Mukuru wenyika anova mutungamiriri webato rezano PF vaMnangagwa, pese pavari kufamba vari kutaura zvimwe chete zvokuti tiri kuda kuti maelections edu afambe mune zvakarurama. Isu sebato rezano PF hatisi kuda kuwanikwa tichinzi pane vawanikwa vachiita mhirizhonga kana kukonzeresa.
Regai tinzwe vakurawone vapindure hapo. Vakurawone, hanzi nhengo dzezano PF dziri kuteerera shoko riri kutaurwa nemutungamiri webato vaMnangagwa kuti siyanai nemhirizhonga, saka vangadai vari kuita mhirizhonga havasi nhengo dzezano PF uye ngava yamhangarirwa kumapurisa, munoti?
Mukoma Dzunga, vanhu vezano havangatiti chikukuvatavata. Izvi handi zvitsva izvi. 2008 muna June, paelection ina 27 June, yamunoziva yakauraya vanhu more than 2000, yamunoziva yakadhisipisa vanhu more than 30,000, vamugare vaibuda paTV vachiti hatidi mhirizhonga. They are good pakuita yonzi lip singing and the indicative right and turn left, ndo maitiro avo. Saka handi zvitsva izvi mukoma Dzunga. Vanoda kuzviita kumanage the public image, asi on the ground vachiita zviri different. Ndo maitiro avo. Ngavasandiudza kuti havazivi kuti vanhu vezano vari kusukuudza vanhu mumamisha umu. Iwo anenge ari manyepo makuru mukoma Dzunga. Mutemo hausungiri mapartis kana whoever kuti kumbira mvumo mapurisa, because it's a democratic and constitutional right yekuti muungane pamunoda nevanhu vamunoda. Mutemo unotisungira to notify the police, kungovaudza kuti tine musangano pakati, then it's up to the police inoda here kuzoprotekta vanhu kana kuti haidi. Asi now takuona zvinhu zvakasiyana. Polisi yakaita sekuti inoda tikumbire mvumo yekuita musangano, of which that's against the law.
VaMandaza, iro bato renyu rezano PF riri kutorawo here matanho kunhengo dzinenge dzanongedzwa kuti dziri kusvibisa musangano, nekuti vanhu vari kutotaurwa nemazita kuti nhingi ndiye ari kutungamira mhirizhonga kunzvimbo yakati.
Sekutaura kwandaita, sekutaura zvekare kwakaitwa navamutsvanga, mumwe wese anotsigira musangano wezano PF akawanikwa achinzi aita mhirizhonga, mutemo wezano PF vanouziva. Izvozvo zvinoreva kuti zano PF itange ichiteerera kwese kwanzi munhu wayo aita akonzeresa mhirizhonga vachishandisa kumbiro remutemo wezano PF. Naizvozvo tinovimbisa sekuvimbiswa kwazvino kugara kuchiitwa mune vakuru vemusangano kuti vanokonzeresa nemishonga vachateerwa, vachaonekwa vachionzwa before matare epati kuti zvinhu zvifambe sekutaurwa kwazvino kuitwa nevakuru.
Vakurawo retipeti yedu chirongwa, ndanzwa mune zvamurida kutaura.
Ndaida kuva kuti kuwana Zimbabwe nguva yayakwana, mapuwa mukana 20 kilograms wasvika, hounozve mukana wamapuwa kuti musarudze wamunoda. Musavhotera mbavha, musavhotera mabhinya, vhoterai vatungamiri chaivo chaivo. I thank you.
VaMandaza, mashoko enyu ekupedzisira, tipeti chirongwa.
Chokwadi, nguva yakwana yekuti vanhu tisarudze mutungamiriri watinoda, watinoziva ane nhoroondo, mutungamiriri asingaunze kuomesa kwezvinhu mukati menyika, asingachevedzeri munyika kuti muve nemasanction. Tinomuziva, nhoroondo yake iri kuonekwa mune zviri kuitika mukati menyika. Ngatiendei tinotitsepete-tsepete pamasvingo ipapo.
Vanga vari nhengo yezano PF vaKennedy Mandaza vari parunhare muHarare. Manzwa uzakari kubaku nengu ya CCC wa Godfrey Kura uone wali parungare ku Texas muno mu America murukuru yangai chikokerwa ni Studio 7. Vatereri musa kangana chirongwa chedu che Life Talk Women's Round Table na 8 manera nasi apo ticha tarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo tichikurukura pamusoro pekudhura kuri kuita zvinhu zvekudya nezvekushandisa kunyange hurumende iri kuti dhora remunyika riri kudzikama. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mabishop eRoma okurudzira runyararo apo nyaya dzemhirizhonga dzowedzera pamberi kwesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda bakuvi